Zvatiri kunyanyochema nazvo mubhajetiri inyaya yemitengo yakwira zvekuti vanhu vedu veZimbabwe vanotambira mari shoma, vanotambira maRTGS havakwanisi kunge vachizvitenga. Ukatarisa kuti $4 kurehwa iyoyo ukaipidigura kuisa kumaRTGS mari inoshamisa, vashoma vanokwanisa kuti vaibate munyika yeZimbabwe. Pamusoro paizvozvo tinoona kuti hurumende yavamunangagwa iripo isiri pamutemo iyi iri kuenderera mberi nenyaya yekutora mari kuvanhu zvakanyanya, kudzvanya vanhu zviya zviya, kuita kuyamwa vanhu zvatiri kuona zvichiitika panhau dzematekisi, nhau dzematogeti idzo dzatiri kutaura nedzimwe dzakasiyana siyana. Zvinoratidza kuti chihurumende chisina kana hanya nevanhu.
Tiri kuona kuti bhajeti iri rakapasiswa gore rapera muna 2023, asi imi sebato mave kunyunyuta nhasi patanga kushanda mari dzemitero idzi. Sei makatadza kunyunyuta kana kuramba pakaparurwa bhajeti?
Hatina kutanga kunyunyuta nhasi, takataura nhau iyi ikataugwa nevamiriri vedu vemuparamende kuti zviri kuita hazvina kunaka, asi hurumende iyi ihurumende isingateedzeri mutemo, haiteedzeri zveparamendi. Zvinenge zvapasiswa namunangagwa namuturi ncume zvinongoendeswa zvichingopfudzwa, mitemo ichidamburwa zvichiiswa panzvimbo. Ndo zvakaitika. Takataura kubudget planning, MPs edu akanga ariko achitaura kuti aiwa izvazviiti. Tikataurawo mune zvakawanda kuti no zviri kuitwa hazviiti, asi vanenge vakaisa zvitanda munzeve nenhau yemakaro nenhau yekuda kusveta ropa muvanhu kuti ivo vega vadye, vasiye vanhu vese vemuZimbabwe vari panzara.
Mune matanha muchatorawo here sebato kuratidza kunyunyuta kwenyu uku?
Isusu hatina matanha akawanda tinotora. Takatotaura tikati aiwa zviri kuitwa izvozvo zvifanira kunge zvichiitwa. It is now up to vanhu vemuZimbabwe kuti vamirewo vachitaura kuti aiwa mitengo iri kuiswa haisi pamutemo, mitengo iri kuiswa haisi kuirana nezviri munyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vazvirambe izvi, vachinyora mapetisheni, vachitaura maredhiyo, vachiita zvese zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vaite kuratidzira hurumende yeZANU-PF kuti zvavari kuita zvekubira vanhu mari hazvisiri zvo zviri kudiwa munyika. Vanhu havachagoni kutengesa, munhu wese akunzi anofanira kuita tax clearance, nyange mainformal sector, nyange kasmall business anofanira kubhadhara tax, asi hurumende yacho haina mafacilities yacho yaisira vanhu kuti vabhadhare, kuti tax yavo vanenge vachibhadhara kana infrastructure yekuti vabhenefite. Saka zvese izvi vanhu veZimbabwe tiri kuvakurudzira kuti vazvirambe, varambe kubhadhara mitero isina maturo, varambe kubhadhara mari dzinoda kubiwa namutuli, vataure, vanyore mapetitions, vaite zvese zvavanokwanisa zviri pasi pebumbiro nemutemo wenyika kuratidzira hurumende kuti zvairi kuita sandizvo zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende. Hurumende inofanira kunge ichibetsera vanhu, ichirerutsira vanhu, iri pro-poor government. Asi tine hurumende kutoratidza kuti toda kutoomesera vana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe rusina mari nemikana nemabasa anoita kuti vakwanise kubhadhara mari dzekudaidziro.